Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 23rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mflanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's trip to USA, striking doctors in Zimbabwe, and the late former President Robert Mugabe.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilo shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa, who is attending the United Nations General Assembly, the health condition of Dr. Peter Mokombei, and economic freedom fighters leader Julius Marie Lema's visit to Zimbabwe, where he viewed the body of the late former President Robert Mugabe.
President Mnangagwa is in New York, where he's set to address the United Nations General Assembly on Wednesday. Mnangagwa is accompanied by several state officials. He wants the West to end targeted sanctions imposed on him and several ZANU-PF officials.
Back home, Julius Malema, leader of South Africa's opposition Economic Freedom Fighters, is in Zimbabwe, where he visited the home of the late former President Robert Mugabe, popularly known as the Blue Roof. Malema viewed the body of the late former Zimbabwean president, who was toppled in a de facto military coup in 2017.
Still in Zimbabwe, Dr. Peter Mokombei, leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, is still in hospital following his alleged abduction by state security agents a week ago. He resurfaced in Nyabira near Harare last Thursday. Dr. Mokombei is currently at Avenues Clinic. His colleagues say he is not fit enough to be sent back home.
Ibambe zulukandaba linganjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba esijeneyo. Lapha ke kuStudio 7 lamhla sikhangela ke indaba esijeneyo. Yokuqala siyakhangela ke kaMongameli Emmerson Mnangagwa ukhona ngapha ke eMelika. Siyawazi ukuthi ngapha eMelika ke udinga ke ukuthi akhulumisane lenkokheli yamazwe achiyeneyo yabe semhlanganweni we-United Nations General Assembly. Sizabona ke ekhaya khona ngale ke sibone ke umnumzana Julius Malema we-Economic Freedom Fighters ovela khona ngale kule South Africa. Ese-Blue Roof lapha abuke khona isidumbu sikamoyi owayengumongameli uRobert Mugabe. So ke sibone sehlezi futhi njalo sebe sidla khona ngale lo mfelokazi uGrace Mugabe labantu bakhe lezinye izihlobo. So ke sizokuthiwa ke isidumbu sikhona ngale eHarare kodwa kwaziyo ukuthi sikuyiphi indawo. Kodwa ke sibonileke lamhlanje besikhona ngale eBlue Roof. Singazi ukuthi isidumbu lesi sihlala kwampana kumbe sihlala emortuary yiphi, asikwazi khonapho. Kuzobuya ke udokotela uMokombei zamkhumbula uPeter Mokombei wakhanyazana wathunjwa ngamapolice ensida. Lokhu khona ngale Avenues Clinic lokhu engani uyagula. Sizwile nje ukuthi kusese kulesikhatshana ukuthi akhitshwe khona ngale ngoba bamele into ubone lokhu inhlolisiso yenziwa ngabanye odokotela ukuthi kwahamba njani. So we are lucky that we interviewed one of his colleagues, and that is Dr. Samson Ndoro, who is the deputy president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Let's hear what he said about the doctor.
At the moment, still not fit to be discharged, and very soon we'll get hold of the medical report to give out on what was found on the examinations, on observation and examination of him. He's currently still admitted.
We are informed that the doctor is now on a wheelchair. Is that true?
Those are false allegations. I'm not aware of those developments.
So how is he right now? If you can just describe to us his condition. Is he smiling? Is he talking? And all those sort of things.
He's smiling, talking, responding. And just waiting for the results from blood investigation. And like I said earlier, the medical report for on examination, on his examination.
So now, looking at his situation, do you think that he's going to be discharged very soon, or is yet to stay in hospital for a long time?
I will have to confirm. I'm not really sure on that end. I actually am a toxicology, but
That is Dr. Elopis Banda. He's a medical practitioner. He's independent. So initially we're talking to Dr. Samson Ndoro, who is the deputy president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Yeah, kunjalo kumavulas.
Aiwa, kunewa vachango vakupinda mchirongwa chedu nasi, tine gango. Tichange tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yekuti mutumbi wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi taona uchishanyirwa nava Julius Malema avo vebato reEFF yekuSouth Africa vaenda kuBlue Roof uko vaenda kunobata maoko kuna amai Dr. Grace Mugabe. Tichange tichitarisa zvakare zviri kuitika muzvipatara, tichitarira zvakare tichida kunzwa kuti Dr. Peter Magombei avo takawana mukana wekutaura navo ipo pano panefenyuro ye Studio 7 pavakaburitsa muupambwa vasei uyezve kuti chii chiri kuitika pari zvino. Tichange tiri kukupakurirai kuti tinzwe kuti zvave papi. Tichange zvakare tichitarisa zviri kuitika kumusangano United Nations apo kupera kwesvondo rino nemusi wemugovera takaona mapato anopikisa MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachiita ivo musangano vachiita havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika nemutungamiri wenyika va Emerson Munangagwa. Takaona zvakare kune rimwe divi bato rezano PF richiitawo musangano waro wekuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe. Tikaona vachibatana nesangano reDecember 12th movement pamusangano uyu izvo zvakashorwa nevazhinji. Asi tichange tiri kukupai zvakabuda kubva pamusangano iwoyo. Pari zvino regai timbonzwa kuti nyaya ya Dr. Peter Magombei yakamira sei pari zvino. Pane hurukuro yaitwa iyo nemutori wedu wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri ataura iye na Dr. Ndoro achivunza iye kuti upenyu uyezve toti isu miri wa Dr. Peter Magombei vari kunzwa sei pari zvino uyezve vachabuda rini muchipatare gaitinzwa kuti vati chii.
Tiri kuti izvo ndizvoziya vasati va fit for discharge but vari kuongororwa chiri muchipatara. Tangozongomira kuti medical report yavo ibude uyezve nemamwe matesta akaitwa pavari kuti zvibude itova tazonyatsongopa detailed report kune munhu wese on our end tichinyatsokudzaiwo zvinenge zvinoda. Handina hangu specific time but now zvinhu zvave pedo, zvinogona kunge zviri kana zvanhasi kana mangwana but zvave pedo. Ndingofollowa mapropa chanelsiwo ekuteedzerawo tichiita informawo nezvikozi zvinhu zviri kuitwa nechiremba ari kumedza mahina nemalawyer nechivhuvha malawyer. Saka zvinhu zvekuti tinenge tichida kuti tiendere situation yacho ine formawo iyi. Yekufamba newheelchair I'm not aware of that. I think mapepa nawo anenge asinanyatsoziviswa mune zvakawanda. Uyezve zvekukwadzwa izvinto zvendati zvonii ndichanyatsokwanisa kukomenta kana tichanyatsokwanisa kukomenta tane full report. Hatidi kuti tigoita kuzivisa nambichana. I don't think zvinenge zvine professionalism mukati asi kuti tongonyatsongozadzisisa tanyatsobuda nefull medical report mainvestigation dzisapera. Ya anoita nezveutano vachiri muchipatara napaererano nenyaya iyoyo zve tichida kumbomira kuti zvoni tichange taziviswa kuti chii chakaitika pavari uyezve taada kutanga kutiwo tichitiwo manegotiation naemployer wedu tichigadzirisa nemiyadzo tikwanise kudzokera mabasa. Situation
Aiwa apo tiri kunzwa isu kubva kuna Dr. Ndoro vachitaura ivo pamusoro peutano wa Dr. Peter Magombei avo vari kuti pari zvino vachiri muchipatara uyezve vachiri kuonekwa nevana chiremba asi vataura ivo pavavhunzwa panyaya yekuti Dr. Magombei vari pauche vakati pari zvino izvi havasi kuziva nezvazvo asi regai timbokuratidzai zvanga zviri kuitika ku New York uko kune musangano we United Nations General Assembly watanga nhasi asi nemuswe mugovera kwanga kuine kuratidzira kwanga kuchiitwa ikoko uye bato reMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vanga vaine vanhu vanga vari ikoko vatsigiri vavo uye zve takaona ipapo pana va Hepson Chidziva Hepmo Chidziva vakange vabva kuZimbabwe regaitinzwa kuti vaite chii
I am Hepmo Chidziva, MP for Highfield West, being the MDC deputy organizer for the movement.
Tell us you're here demonstrating with some of your counterparts from the US, Canada, and other places. What's your view of what's going on here?
Yeah, it is something that is so good that the people of America, they've gathered to demonstrate here. Because this is the place where Emmerson Mnangagwa is coming next week. And this is the place that the world leaders must understand the situation of Zimbabwe. Our problem, the problem of corruption, the problem of the issue of freedom of press, the problem that we are facing of the legitimacy crisis. So it is the fruitful that they have demonstrated today, and they will be demonstrating with him when he comes in here, so that he will understand our situation.
What are some of the things that you would like the world to know as you carry on with some of these protests during the United Nations next week?
The first thing that I want the world to know is that there is a crisis of legitimacy in Zimbabwe. Right now, there is a crisis of legitimacy. Number two, I want the world to know that the illegitimate leader in Zimbabwe is killing his own people.
We're hearing there Trukunzwa apo kubva kuna va Hepmo Chidziva vanova ivo nengo yeparamende vakamirira MDC vari ku Highfields. Regai takaona zvakare kuine kuratidzira kwanga kuri kuitwa nebato reZANU-PF. ZANU-PF yanga yakabatana neve December 12th movement asi regai tinzwe kuti ivo veZANU-PF vari kuti sei vakawanikwa ivo vachibatana nebato iri reDecember 12th movement akwanisa kubata vaJones Musara vanova ivo mutauriri weZANU PF vachigara vari ku Canada asi vari ku New York pari zvino regaitinzwa kuti vari kuti chii
kuratidzira kwakuri kwekutaridza pasi rese kuti vanhu veZimbabwe havasi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero udzvanyiriri hunobuda through masanctions nekutsigira vanopikisa utongi hweZimbabwe saka isise nhengo dzeZANU-PF dziri muCanada neAmerica takaona zvakakodzera kuti tiratidzire kuti pasi rese rione kuti hatisi kufara neudzvanyiriri kuitwa nenyika dzekumadokero udzvanyiriri uhu through masanctions huri kudzvinya budiriro yeZimbabwe nekuti zvinoitika ndezvekuti kana pane vanoda kuita business neZimbabwe vanenge votya zvino kuti tikazoonekwa tichifambidzana neZimbabwe America neEurope inozotipanisha saka taida kuti vanhu vaone kuti aiwa hatisi kufara masanctions ngaaende hatina zvatakakanganisa tiri nyikawo iri kutozama kuzviriritira nokuti abudiriro kuvanhu vayo well ZANU-PF musangano unotsigirwa nevanhu vakawanda pasi rose sapoti yedu haisi kuZimbabwe chete sapoti yedu iriko pasi rose nekuAmerica semusangano hatingarambi kana masahwira yedu akauya kuzotibatsira hapana chakaipa asi chatoda kungoti pasi rose rizive ndechekuti zvinhu zvakarongwa nemusangano weZANU-PF asi zvatinoziva ndezveudi pahunhu hwedu kana une urongwa hwauri kuita sahwira wenyu akasununguka kuuya achizojoina saka zvakaitika ndezvekuti madzisahwira edu anotsigira ZANU-PF akange aripo asi vanga vari varedzi vechirongwa tisu nhengo dzeZANU-PF ndosaka tanga tiri pamberi tichiti masanctions ngaabve udzvinyiriri hwenyika dzekumadokero ngaabve Zimbabwe ibudirire kana pane zvatinokanganisa ndezvedu pachedu semaZimbabweans kuti gare pasi toita matare edu togadzirisa zvinoda kugadzirisa
Aiwa apo tiri kuzwa kubva kuna vaJones Musara vanova ivo mutauriri webato reZANU-PF yekuCanada vari muNew York parizvino. VaMusara vataura ivo kuti vakawanikwa ivo nenhengo dzavo dzeZANU-PF vachisangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi iwoyo wemugovera. Vanoti ivo pange paine musangano wekuti vaMnangagwa vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana siyana asi wakambomiswa nekuti vanga vari kuti ivo parizvino. Zvino vaMnangagwa vari kusangana nevanhu vari kubva kumakambani akasiyana siyana. Saka tichange tiri kukuturirai zviri kubva ikoko kuUnited Nations mukupindana kwevhiki iro rino. Asi nhasi tine gango. Saka pindai muchirongwa kana muri kuda kuti imi mutaure pamusoro pezviri kuitika panyaya yekuradzikwa kwevaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Apo nhasi taona vaJulius Malema vesangano reEFF vachisvika kuBlue Roof kunobata maoko kwaDr. Grace, kwaDr. Mai Dr. Grace nhasi munogona kutaura kana muda kutaura nenyaya yezviri kuitika muzvipatara pindai muchirongwa tibva tawanikwa tichitaura nemi Gibbs.
Ye kunjalo ke siloba mundlela Dube ukona kona pake ku Facebook page yetu FBO Ndebele uti simbalele imlayezelo wakhe ututini uti ninjani basakazi labalaleli lezihlobo zonke udaba lolu lwesidumbu ungathi sokunobuthakathi phakathi kambe lento yenziwa njani singathi ke isidumbu lokho sibhotibhotiswa endaweni ezijeneyo kambe kwini khonoku kunzima shame asikwazi konke lokho esintwini thina kuzobuya ke uOlita Mabutho uthi linjani emsakazweni Olita siyaphila kakhulu kuzobuya ke lobokuthula Seba Ngwenya uthi litshona njani emsakazweni ibuhlungu indaba kadokotela Magombeyi sekungathi uNkulunkulu angangenela amncede lubaba pole kulokhu akuphakathi ubuhlungu aphakathi kubo kuzobuya ke unomzane kevana lopolati kwakuba Maphosa bathi sibukele babadube siyabonga kakhulu lapha likhona zihlobo zethu khona ngapho kuzobuya lomunye ke uthi hey udaba lolu lokuthi isidumbu sihlaliswe endlini kambe kwaqalisa ngaphi so lingakhohlwa khona mpho ukuthi sixoxa ngendaba ezijeneyo olunye udaba ngolokuthi umongameli Emerson Mnangagwa ungapha eUnited Nations kwele Melika ufuna ukuthi ke kwesulwe izijezo zenotho ezafakelwa abakhokheli abambalwa kumbe ngithi abathize abebandla leZANU-PF kuthiwa ke bephula babesephula ilungelo loluntu njalo lokuthi babephekapheka ukhetho so kuningi phela okuphakathi khonapha kuzobuya lo Malema ubekhona ngale ke eHarare lo dokotela phela loko sesibhedlela singazi ukuthi uyasila kanganani.
Aiwa tinochingamidza vese vari palife feed yedu pari zvino tinatafadzwa tifa ari kuti please call me ndobva vaisa namba dzavo Jairos Mhlanga hanzi call me ndobva vaisa namba dzavo Austin Dzepasi ari kuti please call me ndobva vaisa namba dzavo Stembing Khosi Mapedza ari kuti ye call me top fan yedu Fraser Chinks Nathan NR ameno ari kunyora pana pasi hanzi kuzoti ari kutaura nani Imanyonya Konda ari kunyorawo zvakare tinokutenda isi Bangani Ndlovu vari kunyora zvakare tinokutenda ii top fan yedu Gabriel Machingura ari kuti I'm watching you from Middleburg kumpumalanga Imanyonya Konda ari kuti Zano is done with the West Fraser Chicks Nathan ari kundofunga ameno ari kukomenta kuti apo ndofunga kuti vari vaveza no PF vanga vari panapa kuti apo vari kutaura zvavo asi havasi kukwanisa kuvota Nyandoro ari pano ari kuti izvi zvava Mugabe zvorwadza kunzwa hanzi ngava vige mufi kwete kurwira mufi zvoratidza kuti maZimbabweans tine vigai gamba zvakanaka kwete kuti vanhu varwire mufi ndokutaura kwaari kuita asi ndiri kunzwa kuti tine mutereri ari panhare pari zvino rigai tende kwavari hello kola tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura na Austin Dzapasi ndiri muSouth Africa kutaura kunoku
taura yenyu tinzwe muda kutaura nezvipi nhasi pano pane gango
tinongondoda kungoti bate pano nepapo but kunyanya-nyanya vanhu vasingakodzeri kuita zvakafanana nekuabductwa vachinonwiswa mapoisons vachiitwa seavavo
taura yenyu
zviri kutyisa ende zvinorwadzisa because vari kuchemerawo kodzero dzavo kuti vapiwe mari Salary yemunhu ukaona yakunzira kutenga 6 bag ye tissue yasenzera mwedzi wese obvunza kuti kosei muchidai munoda kuti ndirarame sei. Onzi munhu ungaurayirwe izvozvo ingave nyika here veduwe.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii?
Dai ndawana mukana wokutaura nehurumende ka ndaiti zvangu dai kana ichinge ichikundikana, kukundikana kunowanikwa ka. Ndaichiregedza kuwedzera marwadzo emunhu zvekubva yairova. Dai yangodaira kuti iwewe zvauri kutaura ndiri kuzvinzwa ndichakuitira kana kuti iwanewo mamwe madayiriro ainoita kwete kubva yanodyisa munhu zvinhu zvinorwadza yobva yamutsakatisa pamusoro pekutambudzika kuri kuita mhuri dzake iko.
Aiwa mashoko makukutu. Tinokutendai ameno kana muchiri nezvimwe zvokutaura.
Aiwa ndisina zvangu but hurumende yedu dai yaregedza kuti dai so kuno kwati kugara kunze kuno kwazvika hakusi kuda. Kutotizawo izvozvozvo zvekuti pamwe dai tiri kuikoko dai takutosvikawo pakuti tide kubvunzawo kuti kochii chiri kuitika. Tonwiswawo zviri kunwiswa vamwe izvi zvakadai yarega kudaro.
Aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka.
Ndatenda zvangu sima.
Bye-bye. Gibbs, we have a caller there. He's just saying that he's very upset about the abductions. He says what he fears the most is that when something like this is happening to people back home, it seems as if the government is insensitive, and he feels that if he were back home, he would be feeling the same way that the doctors are feeling, because all they're asking for is for their salary, not for anything, you know, more.
We have our first guest, and that is Mr. Pilif Kaule, a ZANU-PF activist. He's a former Cholocho senator. Welcome to the program, sir. Mr. Kaule?
Yes,
I'm here today. Yes, I'm here today. Yes, I want to mwanga meli kuona ngapa emeliga, Baba Kaule. Uze kuluma United Nations General Assembly. Ungatini ngohambo loki?
Ngohambo, lukakategile kakhulu lolo. Oluka mwanga meli welize. President Emmerson Mnangagwa. Ukuthi amele ilize. Ilize emumene sikiyo lapha kuthi ukuthi ilizwe limelwe. Imelo ngeqiniso ukuthi izinto zonke zihambe ilizwe lethu lingaphansi kwama-sanctions. Ama-sanctions kubona abantu esikibo esihlangana labo lithuba elihle ukuthi umongameli amele ilizwe atsho abalule izinto eziqakathekileyo ezimele ezikhangele ilizwe njengomumo esikhangelele lawo kathesi njengoba ilizwe lethu libhekane lobunzima obukhulu kangako.
Singathi kodwa kuyaphumani phela ujalo kuphuma umongameli abuye engani ngaphathanga lutho.
Ye, kungaba njalo sikili kodwa-ke okwakathesi akunjalo. Okwakathesi kuyayiwa phambili emuva yinkani. Isadak yasisekela, isadak isisekele ithe ama-sanctions kawahambe sisuka lapho siya ku-AU nakathesi nje sikhona ngale abantu bayatshengisela khona ngale umongameli ukhona ngale ukuthi ama-sanctions kahambe. Ama-sanctions aziwafuni kanti kungobani abamele bethwale nzima ilizwe leli ngelethu uNkulunkulu asinika lona. Ngokunjalo kudingeka ukuthi sijeziswe ngabanye abantu abalemazwe abo bona behlezi ngendlela ababekholisa ukuthi basincindezele ngabancindezeli labo.
Briefly, can you say this in English? Of what importance is this trip, you know, by President Emmerson Mnangagwa?
It is very important, really. So important that the president is representing our nation. And is carrying our hopes on his shoulders. And this is exactly what the president is doing. He's defending our sovereignty and is defending these imperialists. They want now to capitalize, and they want us to be their puppets. This is exactly what we're saying no, and this is exactly what the president is. Why the president is representing us at the National Assembly. And this, what I would want to say today is that it is very important that SADC is behind us. And Zadok is doing everything possible that the sanctions must be removed. And we are also lobbying these other nations to also support us, since Zadok is our neighbors are supporting us in this cause.
Thank you so much, and stay on the line, Mr. Kahule. I think we've got a caller, Marvelous.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi.
Nofana makasimbe.
Ai wataka simba tukutora nani uyezve muri kupi?
Kutora na stendiyo kumapeza nzuri kubotwana.
Taura yenyu.
Ya ndoda kukomenda banya e visit yaitwa na wa zile asimalema.
Taura yenyu nasi gangu muri free taura izvi.
Da fara zvakanyaya zvataona zvichiwa na amalema achiya kuZimbabwe achizobata maoko kurufu wa Mugabe. Na malema na Mugabe ane miangudu jinangwa zao zakanga zakafana anapa in terms of politics. Na malema wako nepunga ime chete kanga ina Mugabe kuwenga na neganda jena lakini zofera ma resources za tingati nebi chika uta nga zekuti ifu kwa na watema ndo punga ime chete kanga ina malema ndo saka wa malema na chema zakanyaya pangsobo wa Mugabe ndo wano zimu za revolution yese ya kafama nizeo kafama na Mugabe ndo za wari kutuwa kufama na zemu South Africa saka muna rasikio zakanyaya na Mugabe chukuti muna wa etu uya kwa Mugabe wa chaka etu wa Mugabe wa kutuwa ze in terms of land yao kwa hii nishuka parangu wa hii nao asa itini kuna wa malema zanga vicheta bita kwa hari bozo wanga waona osa kwa poto wana wa Mugabe shawafana ugadili sa indiba hapa nyazi kutuwa land ni South Africa wa hizi osa kwa wanae ya tema hapa ya nishifata za kanyaya kutu wa malema kwa hita kujaganaka kwa hiyo kusubata mawakona kwa wana mafiki za uwe ni masuro munu wakanga aki tema za kanyaya kutu wa sister kredi feba Africans sibata ne even ngarasa pa xenophobia iti ya umasaki na suro haiza maguti isu same African chile sana ubata na nukuti chile chile in the same continent wajiza maguti ya isu ni South Africa some of the white cinema Indian watu watu awasu kubatu wane xenophobia ya watu kuzima investor asi isu sitisa wengi tiri makwiri kwee no na mama lema wane mentality yanga ina Mugabe yanga yanga naka zakanyanya yuko sinzira isu wane ya tena wane imu Afrika chandunutena zakanyanya ni wetuwa na mama lema nda tenda zangu
aiwa tinotenda muve nezu varakanaka
na ito basi
ok bye bye I think we have another caller. Hello Mr. Hove.
Hello tete Mavilas
Makadi iko.
Ai watirina ani makadi tete.
Ai watiri wadi nastine gango imi muri kuda kutaura nezvipi apa?
Ai wa achekutanga nda kutenda ine basa renyera munoita rakanaka ndakakona imi muri ku DC pa live streaming apa.
Ku New York.
Makamira ku New York sorry. Makamira nezvizvara zveZimbabwe muchita basa renyu rekutepfenyura.
Aiwa tinotenda imi ndimi munototishingisa muma handi maiona zvaiitika ipapo saka ndimi munotishingisa.
Aiwa mazizo tanga takavhura.
Mhm. Taura yenyu.
Chekutanga ndaida ngutenda hangu amalema one kuya kwaita kuzobata maoko asi pane mashoko avataura paka video pandaona vaitaura zvekuti mai Mugabe vanofara kudefenda legacy yava Mugabe kuvanhu kuvanhu vanoda kuda kuita zvese zvanoda kuita chero nemutoo upi vanoda kuita zvese zvechitsotsi kuti vatore legacy yava Mugabe. Saka ipapapo ndiri kuti ukanzwa munhu oita sava malema otaura zvinhu zvakadaro pane mashoko aanenge anzwa kusanganisira mashoko atakanzwawo isusu ayaya kuti imansion yava Mugabe yanga iri mhita rezanu PF saka aida kugadziriswa mapepa ekuti inde mhita rava Mugabe. Saka ipapo todzoka topashora kuti aiwa zvinhu zvakadero nyange dei zvava zvakadaro zanu PF semusangano wakatangwa naye wa Mugabe vanga vasingafaririwo kuti vazvibudise pachena vaidai vakangogadzirisana vega pachezvavo tinambozviziva izvozvo imba yangozikawo ndeya Mugabe. Saka unodzoka kutoona kutoti pane chitsotsi changaida kuitwa nekutoti iyo ZANU PF tingatoiti ndiyo itori registered mhita ravaMugabe nekuti vaMugabe vangatova brand pachezvavo yeZANU PF. Saka vasada kubiwa vaMugabe legacy yavo vaMugabe vatozorora legacy yavo vakatoshanda ngaichingoshandiswa nevana vavo because vagara vakatobviswa pachinzvimbo zvisiri izvo neshamwari dzavo.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo vahove kunge manga muine supachirongwa muve nezuva rakanaka.
Ndaida kungoti taure mashoko maviri pana president vari kunze kwenyika.
Taurai zvenyu.
Tangachida kungoti tongoshuvirawo kuti kufamba kwavaita uku zvingovawo nemusiyano paanodzoka iko zvino kwekutanga kuti paanodzoka paratidzike kuti pane zvaitika, asi zvinodzoka zvoshaya chirevo nokuti vezanupf vanenge vachiitawo zvavanenge vachiita veopozitioniwo nemamwe macitizens ezimbabwe vanenge vachitaurawo zvavanenge vachitaura, asi odzokaona kutoti zviri kutaurwa nemacitizens neveopozition ndo zvechokwadi, zvafambirwa nemutungamiriri wenyika chaizvo chaizvo ka ndo zvekutonyeba zviri kutaurwa nemusangano uri kutonga. Saka ipapo manje panodzoka poita kuti umwe ari kuisa chidhina umwe ari kuisa chidhina 1 vari kubvisa vobvisa zvitatu, saka chinosumuka hapana. Dei vangodzoka kuno kumusha vachingotaurirana nevamwe veopozition vakaita savanelson chamisa zvinhu zvifambe nekuti apa zvinhu zvakatomira.
Aiwa, tinotenda mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka.
Tinotenda tete mavhi.
Okay, bye bye. I think we have another caller. Hello, caller.
Hello, Magadi.
Tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaurawo na Emmanuel Makondi kuJohannesburg.
Taurai tinzwe.
Shuwa, ndinotendawo zvizhinji nekupinda muchirongwa chenyu pazuva ranhasi.
Aiwa, nesuwo tinofara kuva tiine mitaura yenyu.
Ndinotenda. Ndine nhau doko doko yandiri much concerned nayo panhau dzemabielections anga achiitiwa kuZimbabwe. Ndinotonzwisisavo kuti chokwadi pakuona kwandiri kuita ZANU-PF yatora zvinzvimbo zvakati wandei kunhau yekuruzevha uku panga pachiitwa mavhotsi mazuva mashoma shoma apfuura. Saka ndanga ndine rubatsiro rushoma nene pabato iri ringaitwa reMDC rinovandora ndotsigirawo zvangu ndine urombo kutaura zvakadaro pane tenyusi.
Taura henyu.
Ndaifunga kuti varongi vemusangano zvava zvakanaka zvizhinji kuti vakwanise kuenda kumaruzevha vadzidzise vanhu manakire nekukosha kwakaita musangano kubvira pagrassroots, nokuti zvinonzwisa kuti mavhoti mazhinji tingazopedzisira taakupomerana kuti chiwa tinobirwa mavhoti, asi nhau ripo ndeyekuti vabereki nehama neshamwari vanoda kudzidziswa zvakanyanya kumusha, nokuti havasi kuva nechivimbo mukati meMDC zvinozokonzera kuti tizonyeterana tichiti tiri kubirwa. Chokwadi, pakunzwisa kwandinoita zvingava kwazvo zvininganidzo zvingawanikwa pakuvhota nepakuita zvose, asi dambudziko guru randiri kuona ndiri kuti vanhu vari kunyatsokuvhota zvechokwadi vachivhotera musangano wezanupf zvisiri zvekubirana. Saka ndinototendawo kuti dei vakwanisa kudzidzisa vanhu vakwanisewo kuti vabatsire vanhu vedu zvino kuti vanhu havana zvavari kuziva kunyanyisa mapolisi fanekera rimwe bato handisiyadziwa ndipati hangu kwawinwa neindependent zvine mucherechedzo wekuti iye munhu uyu polisi yake yanga iri pachena uye anga achiudza vanhu chokwadi zvezvinhu zvaanokwanisa kuvaitira. Saka shuwa, ndo pandongo mashoko andinawo zvaungiwawo pazuva ranhasi.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka. Bye-bye. Gibbs, we're hearing there another view. Our caller there is just commenting on the recent by-elections, saying that he saw that ZANU-PF won, I think it's in Zaka, Rinopisa. So he's saying that maybe the MDC also now needs, he says he's a member of the MDC, and he feels the MDC now needs to go and educate the grassroots about why they should be voting for the MDC, so that in next elections in the rural areas, the opposition party doesn't cry foul when they are beaten by the ruling party.
Yes, lo baba ke udlodlo cingwani baba dlodlo utshona njani?
Yachona timu tshona njani baba?
Ngikahle dlodlo. Akuthi ukuthi wena ubona njani indaba zethu? Siphatha udabule kwaMongameli ulapha eNew York. Siphatha ke uPeter Magombeni udokotela olokuthi sibedlela kuzobuya ke lesidumbu sika Moyi uRobert Gabriel Mkabe. Phose lakho.
Ngizaqala ngesidumbu sika Robert Mugabe leso. Lokho sokuyihuthakathi lokho isidumbu ngawe sikuthi bhodabhoda phakathi kwabantu kangaka. Asikhulumi ngakho kangaka lokhu kwesidumbu, hhayi bona sokuyihuthakathi. Indaba engifuna ukukhuluma ngayo sibili ngikamongameli amelika ngapho khona ngapha e-Amelika. Vele sokuyinhlala yenza uhlale ihamba vele kuye ngatholanga lutho. Lakathesi vele asiboni ukuthi uzabuye sithwaleleni. Now le indaba nansi indaba kababa ugawuleli okhulumayo lapho thi yena isataki sisi supporta ukukhutshwa ama-sanctions. Ama-sanctions ani ogawule vele indlela zabo zokukhuluma vele bengekele ukukhuluma njalo ngake bedle badla khonokho vele umsebenzi wabo ukukhuluma khonokho.
What akuphendule ubamba khona Dlodlo. So here the caller Mr. Dlodlo is talking about sanctions and he says you know Mr. Gawule is always talking about some of these things but that's the way they're feeding their families. So Mr. Gawule akuphendule khona.
Ngithanda ukukutsho ukuthi ukuthi SADC nxa ihlala phansi ama countries e SADC uma ngulufu ekhuluma ukuthi ama sanctions kasuswe. President we Tanzania.
Uri juse volume ye radio yakho ngani yenza kube ngazani kungani sikuzwa kavili. So sicela ukuthi uthi kaputhe njani. Yeah, qhubeka ke ba.
Yebo nyako nje mana ngichede kancane.
Yeah, kulungile.
Yes, ngithanda ukuthi ngithi mina into ekhulunywa ngolo usikhuluma esisanda ukukhuluma leso umuntu nje ofutheleneyo ongakwaziyo ukuthi avume iqiniso lokuthi ama-sanctions akhona indaba engavumi umzwile lo muntu oqeda ukukhuluma ngendaba yezakha leyo ukuthi iMDC kumele iqali yefundisa abantu ukuthi uya-admitha ukuthi umumo we-party yabo kanye labethi bayadliwa kuma-elections besithi bayarigwa kuma-elections kodwa nesevuma kathi sukuthi hhayi siyadliwa kusho ukuthi abantu vele asikhankase asisinyeleli kuhle ebantwini lowo muntu isiphukuphuku somuntu lesi esikhuluma ngokuthi ama-sanctions kakho isiphukuphuku sokugcina
ujongani gawule
ngitsho ngokuthi ama-sanctions abantu bayahlala phansi bavume even ama-countries esadak behlale phansi ekhuluma ma even nakathesi i-America ivume ukuthi ama-sanctions asoziwasuse nezinto ezingahambi kuhle bevumelana ukungani umuntu onjalo esale ukuthi ama-sanctions akhona.
Ye sikubambe umlomo khonapho-ke. So Mr. Gawule is saying the caller is daydreaming. So Dlodlo umphendule ngo 30 seconds. Ye Dlodlo ngani sesukile ecingweni sithatha ubabunyoni. Babanyoni ungatshona njani?
Siyaphila babaphila nendani.
Siyaphila nyona ungaphi khona pha emhlabeni?
Ya, lo nesemzansi apha ngihlala khona. Ngiyaphethe isikhathi sikhulume ndawendi.
Ye, ngiyala
ukukhala ngoba ngothena emakhaya abazali aba bafuna ukufundiswa nge-change. Akula nto ofuna ukufundisa ezindaba. Abantu sebeluze eyazi ithemba ngokhetha. Yabona akhangela amama izindlela amanani awa ngayo phansi. Kujikisela ukuthi abantu ukhethe ezimbabwe basakazile kungakho emali bakhethe emuntwini unjalo ukuthi uyabona ukuthi i-election singene i-election from 2000 itshanto yajhaya umgali kodwa i-election ikazange indlela esikhundleni emakhaya ngala kodwa kulo kuthengisa ukudla kuthembisa ukudla loku lalokhu ukhetho ezimbabwe ngibona ngathi mina abantu balethu abasathini right two yile ukuthi kuyikhuza ubaba uGawule ngumuntu omdala and ngimhlonitshwa engakuthuka umuntu okhulume engidikele ukuthi isiphukuphuku umuntu omdala nxa eyabephuphuphuphuku engakhulumanga ngendlela e-right engifisa ukuthi engakhulume ngayo engathi isiphukuphuku ubaba wenyindlu yinto etshengise koGawule into yabo yesizalo le sabathela sithi yabona yabona amadodana uGawule noshuma azama ukulingisela into eyayisenziwa ngumoya uJonathan owayekhululela izano enze into engashiyeka lathi yiyo edinga umsebenzi kodwa kababona ukuthi baba umoya kwamanje uhleli umuntu wakithi lapha khulunywa kathi akekho ezimbabwe uphile esemazweni obaba Gawule kuzafika isikhathi lapho uJehova azamisusa lapho elikhuluma kubi abantu bayakhala bayafa bathi esibhedlela bayafa bathi nendlala uyakwazi nagawule kodwa makazi sengathi izane seyisenti kathethi likhuluma ngegroubhu ye-club of-dictators ukuthi bazakhuluma bekhulumela thina abantu abasokola ezimbabwe bekhuluma ukuthi ama-sanction aphuma uba khona kwama-sanction okubaukuthi khona kwama-sanction lina lenzalibiza ama-sanction alisebenzisa imithetho elawubekayo i-constitution lithi maligampene emakhaya ngaligampena nokudla lina nethi lidlala ezimbabwe linama-election emakhaya ngimakhetho bayalamba elizweni eli-right umuntu kaphiwa ukudla libandla umuntu uyozisebenzisa ukudla kwakhe i-right hhayi ukunikeza ukudla ngibanga into eyivotini kuyayiyayisa lokhu yaze bentela badala njengani ugawu ngangingakhulumile njalo sekuyasilangisa mani.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke isidumbu sikamongi ke uthini ngaso?
Mina uGabe angithandi ukukhula angiboni lutho oluhle ngobaba uMgabe sisi ngazi ngakhula eZimbabwe njengalabo uGawu ebayamutsha ukuthi uMgabe ngiwamotshilisi angeke ngakhula kuhle uMgabe sengiyoyishini njalo ngokwakibo ukuthi yamungwabi engamungwabi ngolotembolo yakhe njengalakhe sisokola nje siyekuye kungale mbumbuli sekona bantu ngoloba ngoba angokuthi amathuleni akhiwa nemali eningi.
Alandaba lakho hayi kuyazwakala baba Nyoni, sibongile kakhulu. Ungathi nalo kusasa Nyoni. Okay, Papa Nyoni. So what Nelson Nyoni is saying is that Zimbabweans have lost confidence in the electoral system. So that's why maybe they are not voting in a way that people are expecting. So he says, at the end of the day, the Gaules of this world are ruling, but one day they'll be the ruled guys, you know? So he says time is coming.
Yes, I understand. I have a caller. Hello, caller. Hello. Hello, caller. Hello. Hello, Marvelous. Panam Kuma Marvelous Iraba.
Yeah,
I think I'm Spanima Manunzi Biggie. Hello, Biggie. Ai wata kasimba tukutaona na mkoma biganta urenyu.
Ndini mkoma bigitekele mbukutara mbukutara mbukutara
mbukutara mbukutara
mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara
mbukutara
mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara mbukutara. They can remember your conservative. We run in my doctors, a cardine, Kuti, and Vane, Ukura, especially Kudivan of a counter, and the Rasa, the Quaxista, man, Gerken, Mishonga, one of my private, they are going to manage my years, Amanda Mariacho, and the Rokras, and the pain, Nebula, Kuti. A doctor is asking about what would strike a work of a decision of what I'm going to say. Maybe that won't go to remain the Alaska. We ran a doctor to our first couple of months. We are not at our window to watch far. We pay no one to change the change. The parents of the one business would only come under like you town, look far over to watch for my boys on the Muribor, change the town one and another school. Vane zvakaona zvavanoda kuita muupenyu saka vanoda kuti vasare vachiona inoonya kuvaitira zvakanaka vashandiro vachifara kuti vanhu vatase vawanewo kurapa zvine zvakanaka.
Aiwa tinotenda tinotenda chaizvo nepfungwa dzenyu mukoma mhenu kana muine zvimwe zvamungada kutaura zvakare
dripapo futi nenyaya yekundiza kurikuita vatore FDC ku my reserve. I was able to get a little bit of a and as soon as we see it, we don't think we don't blame. I think we should be real. But our question is, how many of us are suffering from this? Because we don't have enough money. Different actually, I can tell you, even when we talk about real, but 7,000 to 1,000, and I need the money to go on our job. How many of us are suffering? And our salary, our money, we don't matter. We are. But it's time to make change. 2020 will be the same thing will happen. I'm going to change my family and go to real. And the time that it will remain in opposition until I'm.
Aiwa, mashoko makuru kuzvaka, mashoko makuru amataura mukoma. Saka dai mai wana mukana wokutaura naivo ve opposition maiti chii panyaya muri kutaurai?
Dai ndakwanisa kunzwa kusangana neopposition ipapo mashoko echenjedzo pamusoro pemaiti vafanira kuita vachibasa ravo. Ngavasarilai, vazhinji vacho vakawandira patwitter, pafacebook. vanhu vanovhota vacho vazhinji havasi vatwitter whatsapp vanhu vari kumamisa vanhu havatorina vamwacho havatorina nemaredio havatorina kana nemafoni ndo vanhu vanovata reach out vachinyatsoenda vachinotaura navo vachivadzidzisa zvazvo vanofanira kuti vaite ise kana vipaezimaelectronics vanofanira kuti vasarudzizwa iye zvavanotarisira kuti vanhu vaita se vachivatizidzo kuti kana mutenge maakudai mudai 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 kana vachivabatisa zvinhu pagiraundi kwete kuti vanoita zvokuti vakawandira patwitter ana sekuru naana mbuya vari kumaruzevo vavane zvese zvemafoni ndosanganisana even dipiti yacho yakatowandisa kumaruwa noda kwokuti ndiko kune vanhu vanovhota vakawanda vacho vari mumatauni vakanozoitwa rali inonzi pazoita maovhafloo pazodai zvakadai vachinzwa vacho vanogara mumastriti havana kana zvitupa vachinzwa vachipupai but iye vanotofamba nerekuti takawanda takawanda vachiringa nevamwe vanhu vasingafuti but vhoti chaicho yemuzimbabwe yakawandira kumaruzevo saka ndaikurudzira hangu kuti kana vachinge vari kuda zvechokwadi kuti vabvise kuti vahwinhewo basa ravo rakawandira kumaruva ndavasiya nezvemumatauni kazhinji kacho munhu ari mutauni akatozongwarirwa vazhinji vacho vakatongwarira rumatauni vanogona kuziva zvokuti but vanhu vari kuda kuti vadzidziswe vanhu vavari kufuma kuti vahwinhe vanhu vekumaruzeva nekuti ndivo vanhu vanovhota.
Aiwa, mashoko makuru chaizvo, makuru kutu. Tinokutendai chaizvo mukoma, muve nezuva rakanaka.
Tatenda.
Gibbs, another suggestion there coming from our caller. He, you know, started off, actually, I'll just start off with what it ended up with. He is literally saying the opposition needs to intensify its, you know, campaign in the rural areas, because he says he's been looking at the results that came in from Zaka and the margins are just too large. So he's saying instead of, you know, members of the opposition relying on social media like Twitter, Facebook, those people on social media don't vote. It's the people in the rural areas that do vote. So he's advocating that they need to, you know, go out there and, you know, sell themselves as the opposition, or else they'll remain opposition forever.
Yes, lo baba uMasuku lapha ecingweni. Baba Masuku, ungawutshona njani?
Ngiyatshona mfowethu, tshona njani?
Ngiyatshona, ungaphuse lo wakhweru.
Ye baba.
Ye, akutsho ke ukuthi wena indaba lezi esiziphetheyo lamhla uzibona njani? Okokuqala, umongameli uMlanga Gula, kuzobuya ke uPeter Magombeni udokotela kanye lesidumbu sikaMoyi uRobert Mugabe. Yiko sokuphatha khonoko. Phose lakho baba.
Yazi ukuthi umndana lowo ngapho ekuhlezi naye ngakho kufana nokuthi asiyi phambili sizihlalele nje ngawukhumbula umuntu abesele kwi-roping chair i-roping chair isenjengani yahamba ayindawo ilusizi ngabafowethu laba kumbe ngobani abathi bangabogawule laba labothuma laba abengelikilaka kubazahlangana nakho kathesi bahlezi kahle basanaso isikhathi sokuthi babe bethole izinto bezifake esikhwameni bevela khona. Kodwa ngilethemba lokuthi uma becabanga kahle kahle njengalo ubabizigawule kathesi kahle baba belabo Jonathan khona ngani. Kodwa kathesi siyamuza uJonathan sengumatichamen naye wayedifenda njengabo bona lawo. Kodwa isikhathi dinetiszalezonabo sebekhuluma izinto ezinto ezazisenzakala ngesikhathi sebengaphandle kwamazwi singakwazi lokuthi bayabelekile. Kodwa into ekhona ngokuthi abantwana bezimbabwe asomanga liqinisele leli sebabona bona laba abantu bona laba abazibizi ukuthi khona kuzeesiokana nakho kuzekuyabo kusenzakala 19 zimbabwe problem right. But into eyizama ukuthi ngibacasile wona kahle kahle ngokuthi bafeze umhlanganweni lo ufuna abantu abakuthi ma kuthi ilamanga kumbe kulento ento eyenzakaleyo batsho kahle kahle kathesi bayaseke ukuthi sokona understand gathe time uthing wayesithi ha this is a fake abduction ngabe yumntanakhe wayethethe edabisteti enetstet yabedela yena leyo yumntanakhe was it going to be nothing like what you speak sometime last week I'm not sure kodwa it's ngiyambanda kumbe liqinisi kodwa kapi sasinga umuntu abezimele ukuthi isithethe kumbe liqinisi kuyimthetho sithathe isikhundla sawo. So thina sithi idokotela lowu kungiwaziphatha kumbe kazithathanga kodwa certain issue yokuthi noba sikubona kusenzakala njalo kuzakuqiela kusenzakala abantu bengamalaba singazi ukuthi bathethe mbani
ngabenge bese ngindanga abantu nyamalala ngoba vele into lengwasigalile ayiseziphethe ngibona nawa edokotela udokotela wayefuna mina ngizakuzwe ngithinte ngoba sokho umuntu lo uvela kuphumile ngaba ngiyebithi bani into efunakala ngokuthi ibize libizisele kathi ngikhona baba bile ungakubona okwamanje ngapha ngekhaya it is going up like nobody's business. What is the interest of the people? But yena ukuthi akula lito lwenzakala there's no industry that is functional but people are expecting miracles with from imali ezimbayo zilezevane from you udilive dawute bona la uyisayintise ngishawutini usezinamayenze ukuthi bafuna ukuthi ibhondi libe namazi avela kuphi i-industry zatawu i-basis of economy yaze ndimini ukuthi ikhuluma izinto yaze zitrinte imalyona leyo ngobuhle bayo ukuthi sitiyeliyuda silisize from yuta silithi ibhondi is not going to buy
anything yevala khonaphoiya
kumdala lo sesiya kumdala lo naye olokhu esisuka sekule minyaka emingaki bayazana-ke laba abantu ukuthi why is it taking so long ezinye izinto ziyahlupha ukuthi sizizwisise but iavel following some funny things ekade ngizizo mhlawumbe ngokwesabana kwabo bona kodwa ubona umuntu oyenzie umkhwabha iminyaka neminyaka lekukhathesi ngiba lephepheni kokona izinto ezilonga and 30 days that was expected ukuthi into leyani yathiwe seyinoziliyam whatever yikholisi uyazi ukuthi zisemthileni ngoba yimali eziphuma
zonezoye siyakuzwa masuku ungathi nalo kusasa baba uphenduke futhi ngeviki ezayo kumbe kusasa sibonge kakhulu baba
ngiyabonga
baba yeah that is Mr. Masuku yes got a lot to say he says that with Mr. Emerson Mnangagwa the country is going nowhere says he has been doing the same thing every time. He's now in New York. He was in New York here, and nothing happened last time. So he's going home empty-handed. And then he says, Mr. Kaole and others are now rooting for ZANU-PF, but he reminded him of what happened to Professor Jonathan Moyo. He says now he's a Twitter king, but he's not in Zimbabwe. So he says he must watch out. Then in terms of the situation in Zimbabwe, he says people are crying a lot. You know, he says bread is going up every time. Fuel is going up and the bond note itself cannot be denominated in a proper way. So he says it's like just beautifying something like putting a lipstick on a frog, you know. So he says it
doesn't work. The famous saying, yes.
So he says it doesn't work at all. So maybe Mr. Kaole has gotten some kind of response to all these kind of things. Yes. Kind of
I understand we have a caller. Hello, caller.
Hello, Titi Mafilas Masera.
Oh, Dimkoma Donald Murisei.
Young 412.
Dripo Murisei go Titi Mafilas.
I watiriwadi murukuda kutaura nezvipi nhasi pano pane gango.
Ya, ndichangoti bate ndichana hangu ndichakasira kuti vamwe vane nguva.
Batai tinzwi.
Ii, ndoda kutanga hangu nezvegwendo gokuinyira kuNew York kumusangano kwaako kwendo go. Tinogwadza tete mafedasi kuti unoona dzimwe nyika dzinotowa nekudivi riri nani kudarika yedu vatungamiri vacho vachitokona kuinda vachitokanzura nhedo kuti hatingaindi nekuti tinokuda kumbofikisa matambudziko atakasangana nawo sezvakaita vekuno havana kuinda vakatumira nhume dzavo asi pedu kusina kunogara chinhu hatina mari hatina mari ndopatinoona vanhu vachingomanya vakawanda tete mafedasi ambasada uriko agara ariko redi maminista mamwe aripo delegation yacho inozonge yawanda zvekuti chero mari yacho nongoona kuti chero haingambonyika haingamboiti mari zinoti shoma iripo inenge ichingopachigwa pachigwa saka inonetsa tete mavhilasi kana uchiona dzimwe nyika dzevamwe vakarongeka vachitadza kukanzura nzendo dzakadaro inzendo dzinongoitwa gore negore but hatina chatinoona kana mushakabva vakanguva vakadzifambira nzendo dzodaidezai zvio zvadzinobereka munyika nyika yedu ingadai mberi asi hatina chatinoona vangafamba zvavo asi hatinodzoka munyika chaii pane pasina kana mamegadhizi arotaura iwavo ndezvekumapepa sipa reality pagiraundi chaipo hapana chatinoona kungotaura kungoti hapana kana mamegadhizi atinomboona zvinobuda hapana
chatinoonzeapana
zvinobatsira ivo vashoma vacho vanenge vafamba vachinowana zvavanowana ikoko vachinoya havo ikoko ndo vangabatsirika nenzendo dzavanenge vafa nendege vachina chigwa nendege
saka poitwa sei
hapana chiripo
poitwa sei mukoma Donald
hachinongodiwa nechingoti ivo havo vakwanise kungonzwisa kungoti vakoni vakundikana kana vakanzvisa vakatanga vadimita zvipi vakundikana ufunga pano kuna ko ivo pachavo vanokwanisa kunzvisa kuti chingadiwa vosuduruka vozana ndakundikana there's no way amungambonyita hapana pano bidding inodiwa yekukuti munhu akoni wangabve kuiswa vanokwanisa kuda tozama vamwe
aiwa mashoko makuru
kuna kwatinosvika tidi mazira tinoona akadai chua hakuna kana kwazvika kuti munhu anomhanya asi hakuna fiwo munyika munhu anomhanya anabvita hakuna ndegine dhamariki ndakunhichiri chatati nenge haiwa chatati
icho kwadaiwa mashoko makukutu ameno kana pane zvimwe zvamuda kuwedzera
then kweta devolution nyaya devolution yanga ndakoma blessing yanga vari kwedu kumasuku
oho ya yanga iri ko town hall chokwataura itinswe
neshuwa kana big rooms yazobudirira mune rimwe blessing zvosusu ndiona sekuti nyika shuwa yanga budirira nokuti ndezoona kana kunoku South Africa havananya havauzonyanya kuita asi inoti maprovince ane zimba maprovincial structure ane zimba ukata munhu anenge achiti premier anenge achiti dhapuru ndosaka makaona vamakuru vachitaura kuti vachitoteregwa nokuti munhu anenge achitolida nezvi zvakuti ane magavhena aya anongonzi provincial governor but usina simba wachinoripota kuvakuru kucendraundi vekuno vanenge vane simba saka kana ndoda sekuti zvakaita sugar triangle inenge yava vanhu vekumasvingotoita kubhenefitawo vanikwa zvivi kwedu tine zvinhu zvakawanda but hatimboonekwa zvinoenda zongonoinda kuharare zvakaita kwamutare mangoda akapera achinda achibatsira vanhu vekuharare kana
aiwa
vakagadzira vanhu vachitambura zvingamboita saka ndoona sekuti hai devolution day yaikwanisika inobatsira kuti munhu anenge ari padhuze nenzvimbo iyo unenge achiwanawo chauviri mwana wake unokwanisa kushandawo pabasa pari papo vanoitaza kuti vane vanhu vavo vanenge vachifungidzira ndo vanovatsigira kure kure vanhu vemunzvimbo vakaoma miromo
ichokwadi mukoma aiwa muri kutiwo pane vari panapa Sibangani Ndlovu top fan yadiwa ari kuti true caller the president is very expensive sekutaura kwamaita mukoma kuti vanenge vachikwira ndege yakachatwa nezvimwe zvakadaro saka nguva yedu yadyanana mukoma toziva kuti muri top fan yedu asi regai tigumire pano muve nezuva rakanaka mukoma Donald Mamboma Gibbs
yes yabonga kakhulu ke mfowethu sithathe ke ubaba Gawule baba Gawule uzwile abantu bayakhuluma sebele abanye labo babhala lapha kulo munye othi ubaba Gawule udube ngokuthuka ubaba lwana ukuthi isiphukuphuku so bangani basola abantu khonokho ubaba Gawule lakhonokhu nje abakhuluma ngakho ukuthi umnanga kwaye ubuyile ngapha kodwa uyabuyela nje engabhathanga next so ke abaphendule khonapho ubaba Gawule
yeah liqiniso lelo kids ngithanda ukuthi ngikube ngisuke ngasweli ibale eliqondileyo okuchaza umuntu ongakwaziyo ukuthi iZimbabwe yayemphuzelwa ama-sanctions kodwa uyakwazi kodwa akafuni ukuvuma ngithanda ukuwithdrawa
siyabongaukusebenzisa
imali elinjalo
hayi siyabonga
ngiye phambili ngibe sendisithi mina ngithabile kakhulu ukulalela abaku-MDC ngabona be-MDC Alliance abakhulumileyo bavuma ukuthi balo msebenzi omkhulu abamele benze ezigabeni kumaphandleni ngoba abalahlekelo bayavuma ukuthi abalahlekelo ngoba sebeyibonile ukuthi ukhetho kwadlulisiwa khona nokukhethela okukhululekileyo kodwa amavoti abawatholi ngokunjalo sebekhuluma iqiniso elibuhlungu abayemele abanye balo babo balamukele iZanu PF ilungisile umsebenzi wayo uba mkhulu kakhulu ekukhankaseni ngapha emaphandleni yiko belosekelo olukhulu kakhulu ngokunjalo bele mbali yokulwelwa kwelizwe ngoba ilizwe lwalelwa emaphandleni yikho kuqakathekileyo khona ukuthi babekwazi njalo bese siya phambili ukuthi umongameli ye ukhona apho bayakhuluma bakhuluma bathi umangameli uyabeyengaphathanga lutho kodwa kufana nomuntu abathi bona umangameli abakhangeli ukuthi izinto zibe zima kuphela bakakwelile ukuze bona bazuzana okuzuzayo kufana nokuthi izinto kuthiwa ziqhubeke zinje abantu bengavumi ukuthi akuhlalwe phansi kukhulunyiswane kusetshenzwe ndawonye nabomo ukuze thi izinto ziwome ngamandla bebe siyabopha khona ngale bekangela
khonaaihlale kuphela ye siyabonga kakhulu ke Gawule ungajenela kusasa thank you so much Mr. Gawule sorry we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, former Cholocho Senator Pilif Gawule. We wish to extend our thanks to all people who called today and contributed something to this show. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Till we meet again, bye-bye. Good night.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying thank you very much for having been on our show. Let's meet again tomorrow on Let's Talk. Ngati Kurukureyi, where we'll continue to discuss some of the issues facing the country. See you tomorrow. Bye-bye.